manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 4 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kambani yeNational Foods inozivisa kuti ichamisa zvigayo zvayo muHarare neBulawa yemangwana sezvo isisina gorosi rekuramba ichiita basa. Dare remakurukota rinoti rinoziya nyaya yekunetsa kwemafuta edzimotokari munyika. Uye riri kutarisira kuti dambudziko iri rigadziriswe mazuva maviri anotevera. Vakarwa muhondo yerusununguko vokurudzira kuwandudzwa kwemakore evanhu vanoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kambani huru inogaya hupfu nezvimwe yeNational Foods yazivisa nhasi kuti ichamisa zvigayo zvayo muHarare neBulawayo mangwana sezvo isisina gorosi rekuramba ichiita basa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso kuvatengi, mukuru weNational Foods vaMichael Lashbrook vati kambani yavo iri kutadza kubhadhara mari yekunze kumakambani ekunze kwainotenga gorosi. Nekudaro makambani aya aizivisa nhasi kuti haikwanisi kuramba ichiwana gorosi. Vati nekuda kwaizvozvo vave kumbomisa zvigayo zvavo apo vari kutaurirana nevebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe kuti vawaniswe mari yekunze kuti vakwanise kubhadhara chikwereti chavo nekuramba vachitenga gorosi. Vati kana zvinhu zvikasagadziriswa nekukasika, furawa yekubikisa chingwa yavasara nayo ichange yapera mukupera kwesvondo rino. Zvichakadai, mukuru wesangano rinomirira makambani anogaya gorosi nechibage, Ray Grain Millers Association of Zimbabwe, vatafadzwa musarara, vaudza vatori venhau muHarare kuti veruzhinji havafaniri kutenga zvematyira nekuti makambani mamwe aripo acharamba achigaya gorosi pamwe nekuvhara mukaha uchasiiwa neNational Foods.
Musakano weGrain Millers Association uda kupa mashoko ekuvimbisa vatengi noruzhinji rweZimbabwe kuti ticharamba tichiita basa redu rekugaya gorosi hupfu kuwanisa mpunga nesaut kunyika yose. Tinoda kutenda hurumende kuti mwedzi mitanhatu yapfuura vanga vachitibatsira nemari yekunze kuti tikwanise kutenga gorosi.
Vamusarara varamba kutaura zvakawanda pamusoro pedanho ratorwa neNational Foods vachiti kunyange hazvo National Foods iri nhengo yesangano ravo, sekambani inogona kuita zvainoda.
Association kana semusangano wemamillers tine zvatinoita pane patinogumira, asi nhengo yega yega ine kafungiro kaya kanogona kuti business rayo todi.
Vatiwo pane chikepe chine gorosi chiri kusvika svondo rino, uye vavimbisa kuti chingwa hachisi kuzoshayikwa panguva yekisimusi. Aka akasike kutanga vamusarara vachiti kune chikepe chine gorosi kuMozambique, asi gorosi iri vanoripiwa kana vachinge vabhadhara mari inodiwa. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika munyika zvinosuwisa, uye zvinoratidza kuti upfumi hwenyika hwaenda kumawere.
Zvinoratidza kuti upfumi hwenyika hausisina kumira zvakanaka. Takatarisa kuti kambani yakaita seNational Foods ikambani yakakura sirai. Kunyangwe zvazvo vamwe vanogaya flour vanokwanisa kupinda pabuda National Foods kana kuvhara mukaha wagadzirwa wakadzirwa ne National Food. Asi tinoona izvo zvinetsa nekuti haisingori nyaya yekuti flower iripo pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvinenge zvichida mare yekunze zvakafanana nepackaging. Zvinenge zvichida kuti zvinge zvichikwanisa kuzadzisika.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko guru rekushaikwa kwemari yekunze, izvo zvaita kuti zvinhu zvese zvinotengwa kunze zvakaita semafuta emotokari zvishaikwe. Pari zvino vanhu vari kurara mimitsetse yemafuta emotokari, uye zvinhu zvakaita semishonga nemapiritsi zviri kushaikwa nekuti nyika haina mari yekunze yakakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vamwe varwere muBulawayo vanga vachitadza kurapwa pazvipatara zvikuru zviviri zvehurumende zviri muguta iri, apo kuramwa mabasa kwaana chiremba kwapinda muzuva rechina nhasi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pasvika Studio 7 pachipatara chemupilo panguva dzemasikati, vamwe varwere vange vachidzoserwa kumba zvichinzi kwange kuchingorapwa avo vanenge vachinyanyorwara, vakaita semadzimai ane pamuviri vanenge vaita dambudziko pakuzvara. Mumwe mugari uyu angozvidoma nezita rekuti Amai Dlamini audza Studio 7 kuti ange auya kuchipatara nasekuru vake vari kuzvimba makumbo, vakaudzwa kuti vadzokere kumba sezvo vange vasingakwanisi kuonekwa naana chiremba.
Kana madokta ari pastrike zviri kutoreva kuti totofanira kuenda kumaprivate doctors, and because noma private doctors anocharge ane maus dollar.
Taedza kunzwa mamiriro ezvinhu kubva kumukuru wechipatara ichi Valenard Mabande, asi vati titaure nevakafano bata chigaro chemukuru wemadhokotera Dr Kolani Ndlovu, avo vati vange vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vange vane basa rakawanda rekuita. Pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals, bandiko rechipatara ichi rinorapa vanhu vanorwara vachibva kumba kana kuti outpatients department, range rakavharwa, uye chiziviso chakapiwa nemukuru wana chiremba pachipatara ichi Dr Nasisa Stranga chinoratidzawo kuti chipatara ichi chiri kungotorawo chete vanhu vanenge vachinzi vari kurwarisisa. Mutauriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Mtavisi Bebe vati vana chiremba vari kuenderera mberi nekuramwa mabasa munyika mose zvisinei nekurudziro yehurumende yekuti vadzokere pamabasa, vachiti havasati vanzwa kubva kuhurumende.
Nhasi izuva rechi4 tapinda paindustry action tichiri tangomirira kubva kuministry kuti chii chingaitika kuti basa vanhu vadzokere kubasa.
Dr. Bebe vati kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara, kusanganisira kushaikwa kwemishonga nezvimwe zvikwanisiro, ndicho chikonzero chikuru chiri kuita kuti varamwe mabasa.
Izvi zvane nguva zvichitika tichingomirira kuti pamwe zvichazogadziriswa, asi hapana zvakagadziriswa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo tatadza kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Asi mutevedzeri waDr Moyo, Dr John Mangwiro, vaudza Studio 7 parunare kuti vange vasingakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vari kunze kwenyika, ukowo munyori webazi iri Dr Gerald Gwinji vange vasingadaviri nhare mbozha yavo. Mumiriri weBulawayo Metropolitan Province pasi pechikamu cheproportional representation Amai Dorcas Vanda vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuramwa basa kwaana chiremba yave nenguva ichiitika, vachiti zvinorwadza kuti upenyu hweveruzhinji hunoiswa panjodzi nezvinhu zvinofanirwa kugadziriswa nehurumende.
We are taking the wrong priorities altogether. Nokuti tikatarisa mari yakawanda inonzi ngaende kumasoja, tiri muhondo here.
Vana chiremba vanoshandira hurumende vakatanga kuramwa mabasa nemusi wemugovera, uye muzvipatara zvikuru zvehurumende muri kushanda vana chiremba vanenge vachibva kunze vave nemakore akawanda vari pabasa, vanoshanda sana chipanga mazano kana kuti consultant physicians. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Moira Tsanga vanoti vafara zvikuru kuwana mukana wekuonekana nemutumbi wevaimbo wemutungamiri weAmerica vaGeorge H.W. Bush avakashaya mushure mekurwara kwenguva ndefu. mutumbi wava Bush wakaunzwa kudare reparamende reUS Capitol nezuro uye veruzhinji vari kubvumizwa kuenda kunoonekana navo kutanga nhasi kusvika mangwana apo mutumbi uyu uchaenda kunoradzikwa kuTexas pedyo nemudzimai vavo mushakabvu amai Barbara Bush. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 naMuzvare Tsanga pamusoro penyaya iyi.
Tauya pano kuzoona mutumbi waBaba Bush vakashayika mari mwesoro Texas. Taona zvakakodzera kuti tiuye. Patauya pano taona paine masangano akawanda, panonge paine maRepublicans chete. Pauya munhu wese, maDemocrats, nevamwe vasina pati nevamwe vari mumapata vanofanira. Saka tinongotenda mabasa avo ese avakaita nezvese zvavakaita. Tinongotenda. Taona paine sangano revanhu vakasiyana siyana, vana vadiki, vanhu vakuru vari kuenda kumabasa, vabva kune dzimwe, kune mamwewo nzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tinongozvitenda.
Zvii zvaungati wadzidza zvingazodawo kuitwa kuZimbabwe pane zvamaona nhasi pamauya kuzobata maoko?
Kungobatana kwevanhu kunongokosha, kuhwakuna zvakunowanzoita kazhinji kacho, nokuti kunogona kufakira vanhu nekusawirirana. Asi pakufakira munhu haachidzoki. Tinongotenda nezvese zvavanenge vakaita munyika yedu.
Taonazve taona vechidiki vakati wandei vachiuya kuno kuzobata maoko mhuri yekwaBush, uyezve tazoona pakupera pekubata maoko vanhu vanga vachibvumidzwa kunyora mubhuku ravanga vachiti kana uchida unonyorera mubhuku rinoenda kumhuri yavaBush kana mubhuku rinosara imomo nomuCongress. Izvi mazvitambira sei?
Tinongoona zvichingoitwawo kana kwatinongobvawo. Kune vanonyora mabhuku kunoitwa zvichema. Saka zvese zvinhu zvinongoitwawo kana pafa munhu. Saka vanongoone mutemo wavo iwoyo unongova mutemo watinawo kunyika kwedu.
Chii chaungati iwewe mune ramangwana watorawo ipo pano?
Zvinhu zvinobata nyika yese. Nezuro panga pakawanda vanhu, panga pasingatombopindiki. Vaitoto zvaitoita maawa mairi kuti vaone mutombo. Saka tinovana vari kukura, saka zvinovewo zvinhu zvavanozovaye mukundangarirwa mavo kuti vakambenge vari mutungamiri. Pane zvinhu zvisingabvi mundangariro muhistori yedu.
Vanga vari Muzvare Moira Tsanga vanoi chizvaurwa cheZimbabwe chiri muWashington DC vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weGabon vaAli Bongo vaonekwa neveruzhinji kekutanga kubva pavakarwara masvondo angada kusvika matanhatu adarika. VaBongo vaonekwa muvhidhiyo yaburitswa nehofisi yavo vari kuMorocco kwavari kuzorora vari. Mutungamiri wehurumende yeFrance vaEdouard Philippe vambomisa urongwa hwekukwidzwa kwemutero wemafuta ekufambisa edzimotokari kwemwedzi mitanhatu zvichitevera masvondo ekuratidzira. Kunyange hazvo zvinhu zvakaita midigari munyaya dzezveupfumi, mumwe muzvinabhizimusi wemunyika vaDeft Norupiri vanove muridzi wekambani yeDevi Pearl Trading Private Limited vakasimudza mureza wenyika apo vakawina mubayiro mukuru muAfrica weWorld Entrepreneurs Award. Makwikwi aya ayo akaitirwa muSouth Africa ave nemakore 21 achiitwa senzira yekukurudzira vana muzvinabhizimusi. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Makwikwi aya anoitwa nekambani nemukurumbira zvikuru pasi rose yeErnst & Young uye achinzi Ernst & Young Africa Entrepreneur Award. Kambani yavanorupiri ine vashandi vanosvika 600 uye inotengesa zvinhu munyika dzekuchamhembe kweAfrica ichigaya chibage nezvimwe zvirimwa kuti iburitse zvekudya zvakasiyana-siyana. Ko, vanhu vangani vakapinda mumakwikwi aya? Tabvunza vanorupiri.
Uyo mubayiro wanga une vanhu amaya businessmen anga achisvika 65. Saka takaramba tichingodzikiswa kudaro mushure mokuongorora zvakawanda kusvika tasvika 10. Vamwe vese vanga vari kuSouth Africa 9 vari varume, ndini ndega ndandiri muZimbabwe. Saka takambva tapinda mumakwikwi edu okupedzisira njimba na ngosikandichi wina mbairo. Saka tinonzwa kufara zvikuru.
Vanorupiri vanoti vaisarudza vanhu vakabudirira makwikwi aya vakafara zvikuru nemashandiro anoita kambani yavo kunyangwe zvino sina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Sezvamunoziva ekonomi yedu yakadolarizwa zvichireva kuti vanhu vese vanga vasina mari vaitangira ipapo. Saka kushanda zvakanyanyisa kwatakaita kuti tisvike patiri uye kusapotana kwatinoita nechiono chehurumende zvimwe zvavakanyanya kutarisisa kuti president venyu anoti Zimbabwe is open for business. Imini sebusinessmen womuZimbabwe muri kuitei? Takapinda munguva yeinflation payakasvika 6 billion percent, asi takabuda sebusinessmen simba tasvika panyika yedu payakadolaraizwa kubva mukarenzi yedu kuenda mumaut karen. Takaramba takangoshinga.
Vativo bhizimisi ravo riri kubatsira Zimbabwe zvikuru nekuunza mari yekunze inodiwa munyika.
Zvatiri kuita tinotenga chiba getaimbotenga tinoita iya inonzi import substitution. Taitenga kubva kunana South Africa mamwe maraw material edu. Saka ndokuona kuti iraw material yatinogonawo kutenga mushini wokuigadzira kuita kuti tigokwanisa kugadzirisa zvatinoda kugadzira. Saka takaita kuti zvibhenefite varimi veduwo muno muZimbabwe. Ndo vakuwana rubatsiro nokutenga kwatinoita kwavari through GMP chibage kuitira kuti tikwanise kugadzira maraw material edu anova iwo ndo atinoshandisa kugadzira main product yedu anonzi masnacks, anonzi majumbo. Saka beneficiation nevalue addition kubva patsanga yechibage toipatsanura patsanura totsvaga raw material yatinoda imomo togadzira maproducts awa. Saka zvabatsira isu uye zvabatsira nyika nokuti haicharudzi foreign currency.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe vanotiwo kukunda kwavanorupiri kunosimudza mureza wenyika.
Tinoona semucherechedzo wekuti kwatiri isari muromo tinofanira kuti tisunge dzisimbe tikwanise kuti tisimudze mabhizinesi edu. And nguva yatingati nguva yavakakwanisa kukura vachikudza kambani yavo ndiyo nguva yekuti vamwe vanenge vachiti hazviite.
Mashoko aya atsinirwawo naamai Marahati Vagone, mudzimai wekutanga kutungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce.
Aiwa, tinozvigamuchira nemufaro mukuru. Nekuti zvinongorevawo kuti nyange zvazvo tine matambudziko munyika yedu asi tine vamwe vari kugonawo mabasa. Saka tinotofarawo kana vamwe vedu vachisimukira nekuti zvoreva kuti vachagona kutorawo vamwe vanhu vakawanda pamabasa.
Vamwe vakakunda mumakwikwi aya vanosanganisira vaRidwan Khan, muridzi wekambani yenhare mbozha yeMobicel Communications yekusouth Africa, uye amai Debra Mejan veCamelot Group yekusouth Africa zvakare. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Dini Blessing Zulum.
Sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association riri kukurudzira kuvandudzwa kwemutemo wemakore evanhu vanoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Sangano iri riri kuda kuti makore aya akwidzwe kubva pamakore makumi mana anobvumidzwa nemutemo pari zvino kuenda pamakore makumi mashanu nemaviri ekuberekwa. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, munyori mukuru wesangano iri vaVictor Matemadanda vati sangano ravo riri kuda kuti mutemo uyu uvandudzwe kuitira kuti ani nani zvake anokwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika ange ari munhu abva zera zvekunzwisisa udzamu hwezvinorehwa nekutungamira nyika. VaMatemadanda vatiwo sesangano vari kukurudzira kudzikwa kwemutemo unoranga vanhu vanokurudzira kuiswa kwezvirango pamwewo nevanopomerwa mhosva yekukanganisa upfumi hwenyika. Studio 7 yakundikana kubata VaMatemadanda kuti tinzwe zvizhinji. Asi mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanoti urongwa hwekuwandudza makore evanoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika uhu hwakanangana nekuda kurambidza mutungamiri webato ravo vaChamisa ava vane makore makumi mana ekuberekwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMafume pamusoro penyaya iyi.
Vana matemadanda vanhu vavhunduka chamisa zvokuti havachitozivi kuti vodini. Ndosakavo vakapedza makore matatu vachidzingirirwa naGrace Mugabe, vachitiza vachibuda kuenda kunze kwenyika nekukwata. Vanhu vanotya, vanhu vanongofunga zvisina maturo. Iko zvino nyika iri kushaiswa fuel neharawa dzacho dzavari kuda kuti dzitonge. Nyika iri kushaiswa chikafu neharawa dzacho dzavari kuda kuti dzitonge. Nyika iri kushaiswa mari neharawa dzacho dzongova hari dzofanzirofa. Saka kuita harawa hazvirevi kugona kutonga. Kuchembera hazvirevi kuti wava wise. Dzimwe nhambo kuchembera kunongouya nekuchembera, hakuuyi neuchenjeri.
Asi vamafume tingati here vari kuda kuti danho heri ritorwe nekutyawa chamisa chete, nekuti kana kubatwa kuzano PF kunogonawo kubva mumwe wechidiki anogona kunge achida kupindawo mukutonga nyika.
Youth yavo itogarepi ane 55 years. Saka kana ukaona youth yepati ichinzi ine 55 years, munhu atova nevazukuru achinzi youth, ava vatozivi chinonzi youth. Havatorina munhu wavanopinza muutongi hwavo anenge ari below 30 kana anenge ane 40 years. Ndosaka nyika isiri kana kubudirira.
Tanzwawo zvakare ivo vakarwa hondo vari kukurudzira kuti paiswe mutemo unobata vanhu vanenge vachikurudzira kuti nyika itemirwe zvirango, pamwe chetewo nevamwe vavanoti vanenge vachiita economic sabotage. Munotiwo
economic sabotage iri kuitwa naivo vakaba mari vakakwereta 2 billion munguva yavakapinda kubva muna November kusvika muna July. Mari iyoyo vaiisepi? Economic sabotage iri kuitwa naivo vakaba madiamonds ese akapera kumanikaland. Ndivo vari kuita economic sabotage. Vanopedza fuel yose yemunyika, ndivo vanopedza mari yakaiswa nevanhu mumabank iri maus dollar. Voidzosa isisiri maus dollar, yonza ichisimo mumabank. Ndo inonzi economic sabotage. Zvimwe zvavese zvavari kutaura izvi hazvina kana nematuro.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Dare remakurukota rinoti raziya nyaya yekunetsa kwemafuta edzimotokari munyika, uye riri kutarisira kuti dambudziko iri rigadziriswe mazuva maviri anotevera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure medare remakurukota vakasanobata chigaro chegurukota rezvebazi remhando dzemoto vaWinston Chitando, vati vazeya nyaya yekunetsa kwemafuta vakati vakutarisira kuti mazuva maviri anotevera pave pava neshanduko.
The government is working flat out to ensure that the supply
of fuel iri kuedza nepose painogona napo kugadzirisa dambudziko remafuta edzimotokari, uye kuona kuti huwandu hwawedzerwa. Tichange tichizivisa nyika mumazuva maviri anotevera.
Vakasanobata chigaro chagurukota wezvekubudiswa kwemashoko vaMangaliso Hlovu vaudzawo vatori venhau kuti hurumende ichangopa makamba mana chete maresinesi ekuongorora kune mangoda nekuona kuti akawanda zvakadii achitungamirirwa neZimbabwe Consolidated Diamond Company nemurowa Diamonds.
Policy are as follows: that only the Zimbabwe Consolidated Diamond Company, ZCDC, Murowa Diamonds, and two other companies approved by government will be allowed to undertake diamond exploration and mining in the country.
Zimbabwe Consolidated Diamond Company, Murowa Diamonds, nemamwe makambani maviri chete ndiwo vachapiwa ma residence ekuongorora mangoda nekuona kuti akawanda zvakadii. Vamwe vese vachange vachida kuita zvemangoda vanoshanda nemakambani maviri avo.
Vadlovu vatiwo makurukota ehurumende audzwawo negurukota rezveutano vaObadaya Moyo kuti vataurirana nanachiremba vari kuramba mabasa avo vabvuma kudzokera kumabasa.
Cabinet did not deliberate on this except that an update by the Minister of Health that he had engaged the doctors and the
cabinet haina kukurukura nyaya iyi muudzamu, asi gurukota rezveutano razivisa makurukota kuti vataurira nana chiremba avo vabvuma kudzokera kumabasa.
Makurukota ehurumende vatiwo vakurukura nezvekuwanda kwenjodzi dzemumugwagwa, kugadziriswa kwemigwagwa, kuvakwa kwemahofisi matsva eparamende nezvimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Guta remutare nasirawana motokari nhatu dzekushandisa kutakura marara nedzimwe dzichashandiswa nevakuru vemapazi ekanzuru dzakatengwa nemari inosvika mazana manomwe ezviuru zvemadhora. Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vati motikari dzavo itsva idzi dzichabatsira kuti vakwanise kuita mabasa sezvinotarisirwa nevagari avo vanogara vachinyunyuta nekusatakurwa kwemarara. Vatandi vati kuvapo kwemotokari idzi kuchapa kuti apo marara atakurwe kaviri kana katatu munzvimbo dzinogara veruzhinji svondo regarega. Vatandi vaudza Studio 7 kuti kanzuru yange yorasikirwa nemari yakawanda kwazvo mukuhaya motokari kuvanhu dzekutakurisa marara, uye dzimwe dzacho dzainge dzisina kukodzera kuita mabasa aya.
Apa tiri kutarisira isusu kuti since tatenga matrucks aya avepo, takutarisira kuti kudhambwa kwakuchiitwa marara kuya kuya kune mhaka yekuti vanhu vangu vasikukolekta nenguva. Takutarisira izvozvo kukolekta nenguva nekuti hatitotarisira kuti isusu patatikukolekta almost at 60% nemahired trucks. But pari zvino nenhau yekuti taanewo another fleet iripo iyi nefleet yanga iripo yekare zvinowedzera efficiency yedu. Saka tiri kuchikurudzira vanhu kuti varegere kuramba vachinorasa-rasa pese pese but vachitarisane zvino nenhau yekuti vachengete marara avo vachiisa mutruck parinenge richiuya panguva yega yega.
Gurukota runa nezvedunhu reManicaland amai Ellen Gwaradzimba vatiwo vanotarisira kushanda pamwe chete nemakanzurwa naivo pasina zvemapato ezvematongerwo enyika kuitira budiriro yedhorobha remutare.
Pano pacity council taimbonzwa kunomaranwa maranwa madisagreements and so on, noisy. But it's quiet and peaceful. Focus is on.
Mumwe vagari vemamutare vaGabriel Chizive vanoti kuvapo kwemota dzemarara kuchaderedzawo mikana yekuvapo kwezvirwere.
Yekuti vanhu vangu vasingambozvitorese chishamiso kare patatanga kugara muno. But izvino nekuda kuti zvinhu zvai zvadzikira chaakuita kunge ya news item. As a news item for now, nekuti macities mazhinji haana. Saka toda kuti zvitenda izvi nekuti zvichaimprova collection, refuse collection yedu, zvichaimprova kana utano hwevanhu, and tiri kuona confidence yevagari vemuno. It is increasing. Saka tichiona neungano yekupemberera chinhu chakadai, this is what we want in Zimbabwe. Dai macities akakopera, tinova ine future yakanaka iwana vedu.
Imwe nhengo yerimwe remasangano evagari remutare Residents and Ratepayers Association vaSolomon Chisoni vakurudzira vashandi kuti vabate zvakanaka midziyo mitsva iyi.
Zvaitwa nekanzuro chinhu chakanaka semugari wemamutare. Tinotarisira kuti service delivery yedu kuitwa kwemabasa kuchaenderera mberi.
Guta remutare rinoda mota dzemarara dzinosvika gumi kuitira kuti rinyatsoshanda nemazvo, asi pari zvino pane motokari shanu dzinonyatsoshanda zvakanaka kusanganisira nhatu itsva idzi. Vagari vemuguta vane chikwereti kukanzuru chinosvika mamiriyoni makumi mashanu nematatu emadhora yemari yemitero. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Muchirongwa cheThe Connection nhasi tichange tichikurukura nevechidiki pamusoro pemashoko evakarwa hondo yerusununguko vari nhengo dzezanu PF ekuti bumbiro remutemo wenyika rinofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti ribvumidze chete munhu ane makore makumi mashanu nemaviri kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muineni Ntungamiri Nkomo.
Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Kambani yeNational Foods inozivisa kuti ichamisa zvigayo zvayo muHarare neBulawayo mangwana sezvo isisina gorosi rekuramba ichiita basa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Standekile Mhlanga.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.